majaha. Nawe zingano tumurombe. Ngangile murombe. Ochila ere murombe. Ungene ekajaya. Wapinda ere mkomana.
Kwanga kusingadaidzwa anonzwa nhasi apo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasangana nemazana evatsigiri vavo muSouth Africa vakavakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwando hwavo vanovhota mutsarudzo dziri kogore rino. Vachitaura pamusangano waitirwa munhandare yechikoro cheJimstone South Primary muJohannesburg, vaChamisa vati zvakakosha kuti avo vari kunze vavewo nendima yavanobata pakuunza shanduko muZimbabwe, vachitiwo ivowo vaunza shoko rekuti shanduko iitike.
Gadzirirai kuuya kuzovhota! Muri kuuya kuzovhota here? Muri kuuya kuzovhota here? Makazvizoo here mukumba uko? Jora rapanduka! Riri kudonha musi wega wega aratichie.
VaChamisa vatiwo bato ravo richaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro masvondo mashoma anotevera. Vatiwo pavari kutaura kudai, vamwe vanorwira shanduko munyika vari mumajeri vachinyaradzwa nehurumende.
We want to create a democracy that functions. As we speak, our colleagues vana Job Skala varangari kume, they are in prison without any bail, without fair trial. Tinokurakidza nyika ine chirwere chokufundusirana. Ndinozara vamwe vacho vari uko munyika. Jonathan Mwate kuKenya, Kasukwera ari muno muSouth Africa. Because nyika haina kumira zvakanaka, we want all Zimbabwe to come back home and build our country together.
Vati zvinhu zvaparara munyika zvawandisa, asi ivo vakapinda panyanga vachazvigadzirisa, uyezve kuti vese vari kushanda kunze kwenyika vadzoke kumusha vachiwana mabasa. VaChamisa vatendawo hurumende yeSouth Africa nekuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe kwairi kuita. Mumwe apinda mumusangano uyu vaPeter Tivenga, vanoyesa chigaro weboka revechidiki mubato reCitizens Coalition for Change muSouth Africa makare, vanoti ivo sevechidiki vari kuda kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu.
Isusu sevayouth tinoda kudzokera kumba kunogadzirisa zvinhu. Takauya muno taxi ku2008 vamwe vakaita sei. Isi tagara muSouth Africa for 2 years only or less than 2 years zvichanaka kumusha. Vatiwono tatochemberera muSouth Africa.
Mumwe apinda zvakare musangano uyu vamunyaradzi midzi, vanotiwo vafadzwa zvikuru nekuenda kwavaChamisa kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, vachiti vazhinji vevanhu vari munyika iyi ndeavo vakanga vakabata bato rinopikisa vachiri kumusha.
Vazhinji vacho vakauya kuno ndo vanhu vanga vari vazhinji vanga vakabata musangano kumusha zvakasimba, vakabata opposition zvakasimba. Saka vazhinji vacho vakauya kuno kuSouth Africa. Saka president vari kuuya kuzotaura nei, tinokurudzira kuti tiende kumusha tinovhota. Kunyangwe zvazvo mazita edu amwe akadisapia mumavota scroll.
Muzvare Shala Mubayiwa avaendawo kunonzwa zvanga zvakapakatwa nemutungamiri webato ravo, vanotiwo vanoda shanduko muZimbabwe uye shanduko iyi ichaunzwa navaChamisa.
Tinoda change nekuti tiri kutambudzika muZimbabwe nekuda kwehutongi hwagara huripo kare. Hutongi hwagara huripo pare hunodzanyirira vashandi kuti vaexpresse zvinovanetsa mumabasa like mari dzavanotambiriswa. If vakaenda mustreet kunoita mademonstrations kana kuti kunoratidzira, vanosungwa. Saka tinoda change nekuti zvese zvichachinja, upenyu hwevanhu huchachinja, dzidzo ichavako yakanaka.
Musangano uyu wauya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri kushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichinzi zvibude muSouth Africa. Vazhinji vevana veZimbabwe vari munyika iyi havana kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota kumusha, vamwe vavo vachiti dai hurumende yeZimbabwe yakaita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari munyika dzavagere. Mangwana vaChamisa vari kutarisirwa kupinda mune mumwe musangano ikoko kuSouth Africa, uko vanotarisirwa kuti vachataura kuti hurumende yavo ichashanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.